Magwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare magwanani anhasi uri musi wechina 5 Chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mapurisa ari kupomerwa mhosva yekukonzera njodzi yakauraya vanhu vana nezuro mumugwagwa uri pakati pevhumba nemutare. Sangano re-Anti-Corruption Trust of Southern Africa rinoti Zimbabwe ine mitemo yose inodiwa mukurwisa uori, vachiti chisipo ishungu dzekupedza uori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa ari kupomerwa mhosva yekukonzera njodzi yakauraya vanhu vana, vamwe vasere vakakuvara mumugwagwa uri pakati pevhumba nemutare nezuro. Vamwe vanoti kombi yakanga yakatakura vanhu yakaputika vhiri mushure mokupfuura panzvimbo yakanga yakamira mapurisa emigwagwa ikakudubuka mushure mekunge mapurisa akanda zvipikiri zvekumisa motikari kana kuti maspikes. Mutungamiri wesangano re-Passenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliath, vanoti sangano ravo rakaenda kumatare edzimhosva nechinangwa chekumisa mapurisa mukushandisa kwavo maspikes, asi nyaya yavo haina kubudirira pekutanga, vachiti vakamirira kuudzwa zuva rekudzokera kumatare kuti nyaya iyi inzwikwe nedare zvakare.
Nyaya yemaspike isinopokana nayo nekuti makada kutarisa nyika dzakawanda dzaane maCCTV nevamwanita anonzi maroadblock kana kuti mapolice patrols ekudzivirira vanhu kana kutyorwa kwemhosva, asi muno muZimbabwe takuna mune maspike. Nyaya iyi taikudza kumatare takaita appeal nyaya yedu tangomirira zuva futi kuti inge ichinzwika. Nokuti Supreme Court yakati pakareshiwa panofanira kuongororwa zvakare, saka ichadzoka futi mumatare vachinyatsonzvera chikumbiro chedu nechichemo chedu, nokuti vanhu vazhinji vakurasikirwa neupenyu nenyaya yemaspike, nokuti mbavha ofuti dzakushandisawo maspike munzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka zvisina kutsarikana, uye zvakare maspike chinhu chinoiswa pamarudi yoko kana kuti paprotected area kana nguva dzekupinda pavo dzavhara, asi takuona akushandiswa kuita instant justice.
Inini sePassenger Association of Zimbabwe, makambotaura nehurumende here kana kuti nebazi rezvekufambiswa kwezvinhu reMinistry of Transport pamusoro penyaya iyi?
Nyaya iyi takataura nezvayo nemapurisa nenyaya iyoyi tichivambakumbira kuti vanga vasashandisa maspike, asi ivo vaipawo chikonzero chekuti vanhu vane motikari vadi kumira, uye zvakare vanotitsika. Ndizvo zvimwe chikonzero chavaipa, but tikati pane nzira dzeya iye zvino zvimwe zvekuti munezvowo anonzi maCCTV mumaguta mutaundi pangava pakumaCBT kuti vanhu vanenge vachityora mutemo vange vachidoranga.
Avo vange vari mutungamiri wesangano re-Passenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kuHarare nestudio 7. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza bepanhau reHerald kuti mapurisa ari kuongorora nyaya iyi. Mm-hmm. Mukuru we Anti-Corruption Trust of Southern Africa va Aureus Chaumba vanoti Zimbabwe ine mitemo yose inodiwa mukurwisa uori asi vachiti chisipo munyika ishungu nehanya dzokupedza uori. Vachaumba vati chinonyanya kunetsa ndechekuti vanhu vanotya kutaura zveuori hwavanoona nekuda kwekuchengetedza mabasa avo uyezve kuti vazhinji vari kurarama nekuchengeta mhuri dzavo nemari dzinobuda mune zveuori. Vachaumba vataura mashoko aya kustudio 7 zvichitevera kurudziro kubva kumumiriri weNorton muparamende vatemba muluisa avo vakurudzira paramende kuti isheedze mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vauye muparamende kuti vazopindura mibvunzo nezvemhosva dzeuori dziri kupomerwa makurukota avo.
Takangogara isusu seboka redu reAnti-Corruption Trust of Southern Africa tichiti hurumende haina chidokwa-dokwa chekurwisana neuori nokuti maorgans aakacreata achiwayo sezvarakambotaura nguva yapfuurayo ndo atori pamberi pekuita uori. Asi dai mutemo waitedzerwa nezvahwo chaivo chaizvo, tine mitemo yakawanda inokwanisa kurwisa uori. Asi nekuda kwekuti hakuna yatutiya muchirungu political will, vanoiswa muhome kana tingati pachirungu they are captured organs by the state. Zvoreva kuti izvo hapana kurwisana kwatiri kuita neuori. Nokudaro maparamende edu mamiriro akaita vanhu vanosimbisa kuteerera zvinodiwa nemusangano unenge wakavapinza muparamende. Zvadaro zvoreva kuti pfungwa dzemumiriro womuparamende kuti amire ega achizvitaurira zviri mupfungwa dzake nekuda kurwisa uori zvinoita kuti izvo one achekutanga akwanisa kudzingwa mubato kana kuti dzimwe nguva anogona kutorwa zvinhu zvaanenge akawana nokuda kwemusangano. Saka nyaya yekuedza kuti vamiriri vemuparamende vaenderane nezvinodiwa nemusangano kwete nepfungwa dzavo zvinoita kuti pave nemadiro ajojina pakuita mabasa eiori.
Saka imimi seAnti-Corruption Trust of Southern Africa, chii chamunoona chinofanira kuti chiitwe kuti nyaya yeuori ikwanise kukondrolewa muZimbabwe?
Mukomana tanonoka hwande, mitemo yedu iripo chaizvo pari zvino yekurwisa uori yakanaka. Chainoda kuti ipihwe mukana wokuti vanhu varimo vaiti mabasa avo vakasungunuka vasingatye kuti pane zvichaitika kwavari kana kumabasa avo mushure mekunge vaita basa ravo nomazvo. Zvatinoona ndezvekuti vanhu vose vari kumabasa avo ivavava vanoda vacho kuti vaite basa nemazvo, tinoona kuva dzinguva vachichinjwa mabasa kana kuti kana ari mapurisa angada kurwisa uori uya anokwanisa kudhimotwa kana kubviswa pabasa paangari achiswa kunzvimbo iri kure kure. Zvimwe chetewozve ndo zvinongoita kumapazi ese akaitwa nehurumende anorwisa uori kune kuchisidzirwa kuye kuchinzi isusu tiri mashefu. Izvozvo ndo zviri kukanganisa kurwisa uori izvozvo, nokuti kune vamwe vanhu vanonzi havasungwi, vanonzi tapiwa order from the above kuti musunguri naye nhingi kauti ninge haasungwi kana kuti akasungwa chinguri chiripo repochiko atoburitswa. Zvese izvozvo zvinokanganisa kuitwa kwechikurudzwa kwouori. Saka tinokurudzira hurumende kuti isiye tsika yekuedza kutora mapate wayaya ichiaisa muhomwe, asi kuti irege vanhu vanoita mabasa iwayo vaite basa ravo pasina kutya kuti basa rangu richapera, ndichachisidzirwa, ndichaitwa sei, ndichatorerwa chimwe chinhu chandakambopuwa. Izvozvo ndo zvatingakwanisa kuti nyika ikwanise kurwisa uori. Pakasadaro tinongoramba tichingotenderera muimba yeraundi pasina kwatiri kuenda. Chidokwa dokwa chekuti tirwise uori hapana, nokuti vanorwisa uori vacho vakada kuti vaite basa ravo pane marepercussions anovainga pamabasa avo paupenyu hwavo. Tinozviona mune zvakawanda wanda zvinenge zvaitika. Tonga zvosvondo rakapera makanzwa zvichinzi pane mapurisa akachinjwa achinza mwaenda kwa kuna nakanyemba kwesoko asi vanhu vaida kurusa uori vaida vachabulisa pachena kuti vakuru vavo pane zvimwe zvinhu zvavari kukangisa pabasa ravo asi vanobva vambunyikidzwa zvoreva kuti izvo munhu wese anobva atanga kutya kuti a regandingoitawo zvandikwanisa kuita hamwe ndigaudzingwa basa
avo vange vari mukuru weAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vari parunhare kuHarare nestudio 7. Kota rinoona nezvemubatanidzwa wesangano reCommonwealth muhurumende yeBritain vaZach Goldsmith nezuro vakaudza dare reparamende yavo kuti havaoni paine mukana wekuti Zimbabwe ichadzoserwa mumubatanidzwa uyu. VaGoldsmith vakataura izvi vakanangana nezvemitambo yeCommonwealth Games ichatwa gore rino muguta reBirmingham muBritain. Nyanzvi munyaya dzezvemitambo dzinoti mitambo iyi ine kukosha mukudyidzana nedzimwe nyika uye kuvana veZimbabwe vari mune zvemitambo. Asi vachitaura pamusangano wavakaita nevatori venhau nezuro, mutauriri weZANU-PF vaChris Mutsvangwa vakati dai Britain yambomira kutaura-taura nezveZimbabwe kuti Zimbabwe igadzirise matambudziko ayo yega. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata nyanzvi yezvemitambo yevolleyball ari paWeber International University kuFlorida. Tinaishe ndavazocheva kuti tinzwe maonero avo.
Commonwealth Games akatikoshera senyika nekuti mukana unongouya after 4 years. Saka sezvo Zimbabwe tisinganyanyisi kuenda kumitambo yakawanda wanda internationally, mukana muhombe wokuratidzawo zvatinazvo, wokuratidzawo vafana vechidiki vane matarenda mumitambo yakasiyana-siyana.
Zvekutaridzawo tarenda renyika kunze zvakanaka chose. Hapana zvimwewo here zviviri zvitatu zvamunganongedzere kunze kwekungoratidzira tarenda chete rine vana veZimbabwe?
Magames aya akatikoshera zvekare nokuti it's a good way to market our country's name when it comes to sports. We have great potential munyika medu, but hatikwanisi kuzviratidza nokuti hatisi kuwana opportunity yekuzviratidza. Magames aya akatikoshera financially nokuti pane mamwe players vari outstanding anokwanisa kuzowana masponsorship deals and endorsement deals. Even as a team, we can have a team that will get like a endorsement deal, and this will also help us economically as a country, having people with endorsement deals from international or worldwide companies. Akatikoshera zvekare nokuti tinowana chinangwa chekutraina, nokuti kana tisina magames atinenge tichitamba kashoma kuti tinatsoisa moyo wese pakutraina. But knowing that tine magames are important atichazonotamba, zvinotibetsera kuti tiisewo pfungwa dzedu dzese mumitambo yedu iyoyi.
Hamuna pamambotaurawo zvemari, hakuna mari dzinowanikwawo here ikoko kunotambwa mitambo yemacommonwealth aya?
Commonwealth Games anobhadhara kunyanya vanenge vahwina mikombe yakasiyana siyana, vanopiwawo mari dzokuenda nadzo as a way of congratulating them. Sezvandambotaura, zvinobetserawo futi nguvawo yatichazopiwawo mukana wekuhosta macommonwealth games. It helps our economy nokuti mari dzinoiswa kunyika inenge yahosta macommonwealth games yakati wandei, and it can put us at another level as a country. Taking notice that 2018, the country that hosted the Commonwealth Games yakapiwa 1.2 billion euros only to host the Commonwealth Games, and the winning prizes of that year 2018, it was 2.57 million euros. to the 53 medalists wakawana mkana waku wina ma Commonwealth Games iwao saka zvino badara but sweet comes from sweat zvino shandirwawo futi
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvemitambo vati naishe ndavazocheva vachitaura parunare kuFlorida naEvans Zininga weStudio 7. Tare Johannesburg, South Africa, rinoti riri kugadzira mitemo inorambidza kuti vabvakure vaite basa rekutengesa pamisika muguta iri. Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji pamwe nezvimwe zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinoita basa rekutengesa pamisika. Guta reJohannesburg rinoti richadzisa uwandu hwemarezenisi ekutengesa pamisika kubva pazviuru gumi nezvina kana kuti 14,000 kusvika pazviuru zvisere nezana kana kuti 8,100 kuitira kuti pasava nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinopiwa marezenisi awa. Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri pakati pekuronga musangano nevamiriri vehurumende yeguta reJohannesburg kuti nyaya iyi izewe.
Hongu mukoma tanonoka ichokwadi, hurumende yeguta reJohannesburg iri paurongwa hwekuti ngechidzikisa avo vanotenga nekutengesa vatingati ma-informal traders, vanotengesa vatingati misika, vanhu vanotengesa vane misika yavo vada kudzikiswa kubva pa-14,000 kuenda pa-8,000. Ichokwadi ichocho idambudziko guru, idambudziko rakatarisana nevana veZimbabwe, idambudziko rakatarisana nezvimwe zvizvarwa zvekunze kwenyika, sezvo vachazama nepavanogona napo pese kuti vange vachipa zvizvarwa zveSouth Africa mukana iwoyo kutenga nekutengesa. Tinoona kuti zvinhu zvizhinji zvinotengeswa nevanhu ava zvinenge zviri zvinhu zvine zvabva kunze kwenyika. Ndo panowanikawo madhoiri, ndo panowanikwa nyemba, ndo panowanikwa mifushwa, ndo panotowanikwa zvese zvese zvinotarisa kuti zvinenge zvichitengeswa mumisika midiki iyoyi. Saka naizvozvo nyaya iri kutishungurudza, asi hatisi kuzopeta maoko.
Imi sesangano reInternational Cross Border Traders Association, pane zvamuri kuita here pamusoro penyaya iyi?
Tichazama kutaura nehurumende yeguta reJohannesburg kuti tione kuti vanokwanisa kunge vachigadzisa nyaya yavo iyi kusvika papi, kuti vakwanise kunge vachitambirawo zvizvarwa zvekunze kwenyika kuti zvinge zvichitengesa zvinhu zvazvo, kunyanya zvinenge zvichitengesa zvinhu zvinenge zvabva kunze kwenyika zvinove zvisingawanike munyika yeSouth Africa.
Nyaya yeOperation Dudula yakamira sei vajuru? Kupondwa, kurohwa nekupisirwa midziyo kuyevabva kure zvikuru sei zvizvarwa zveZimbabwe kwakamira sei muSouth Africa pari zvino?
Nyaya yekurawa, nyaya yekupondwa kwezvizvarwa zveZimbabwe nezvedzimwe nyika zvizvarwa Nova Sirius South Africa inyaya iri kushungurudza zvikurusa. Pane vari kuzviti Operation Dudula vari kufamba vachiita mabasa akaipa, mabasa erima. Tine urombo nekuti hurumende South Africa haina zvairi kunyatsoita panyaya yemhondi idzodzo, sekuti hakuna munhu anofanira kunge achitora mutemo achiisa maoko make. Asi mazuva ano zvinenge zvakati dzikirei. Panguva iyo tiri kutaura nehurumende yeSouth Africa nevamwewo vane chekuita nekurawa kwezvizvarwa zveZimbabwe nezvimwe zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kubudikidza nesangano rinonzi Operation Dudula rinove ramuka chimbwa mubhekenenge richibata zvizvarwa zvekunze kwenyika kuzvimbunyikidza vamwe vachitourayiwa. Tinoziva tese kuti kune vanhu vazhinji vatorasikirwa neupenyu nekuda kwekurudziro yesangano iroro reOperation Dudula, pamwe chete nekutowanika vachitove mazviri mukuurayiwa nekushungurudzwa. kwezvizvarwa zvekunze kwenyika. Naizvozvo parezvino zvakamboti porei sezvo tiri kutaurawo nevakuru vesangano iroro kuburikidza nehurumende yeSouth Africa kuti tione kuti zvinyaya dzingagadzirwa sei pasina kudaroka kweropa, nyaya dzingagadzirwa sei pasina kurohwa kwevanhu, nyaya dzingagadzirwa sei pasina kumbunyikidzwa, pasina kutyisidzirwa, mutemo uchishanda semutemo. So pare zvino zviri nani, asi tiri kuona kungoti kana zvadai zvatozara kwese kwese, chero vakamira kurova asi mumwe nemumwe ane vechizvarwa cheSouth Africa paari ari kungoitira kudzisinya zvizvarwa zvekunze kwenyika. Saka totiri kuti Operation Dudula yatove spiriti, haichisiri organization, watove mweya watovemo, mweya waregioni, mweya wabata zvizvarwa zvizhinji zveSouth Africa.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Zimlive.com rinoti zvichitevera musangano wemakurukota nezuro, hurumende yakabvuma kuti vakasaina makontrakt ekutakura vanhu nezvipko havana kubhadharwa, izvo zvakakonzera kuti vanhu ava vacherega kutakura vanhu. Nepfenyuro yeZBC inoti mapurisa ari kuongorora nyaya yokutengeswa kwevanhu kana kuti human trafficking. Zvinonzi vanhu ava vakanyeperwa vakaendeswa kuMiddle East kwavakasvika voitiswa zvisina kunaka uye nekushungurudzwa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Studio 7 moto address pa HP. Azve muZimbabwe I think zvakangoma kona to kona. Mukatasa nyangwe even transport yachiri kutaurwa yevanhu yavari kufambisa. Wozotasa nekuzvikoro, wozotasa apa apa. Zvinenge zvakangoma to kona to kona maona zvichiita. Kata kuenda panyadzi chikuru handisi kuzva kuti school fees kana chinzi iri kukwira ichibhadharwa ichikwira. Vana tichivatengera tega ma uniform, mabhuku, mapensera, machizvise. Ma uniform ndiswa bereke tinoita isteji kunza pamuti kabata school fees yakakwira zvakanyasi makwira yakaita tichifunza kuti meeting government afoi yekukompensatawo yekubhadharawo teacher kuti at least teacher ave nebetter salary. Saka tizoti school fees inenge ichikwira inenge ichiendepi nekuti madesk nemachair ivana zvese zviripowa, mabhuku totenga ndisi vabereki zvese tinema zvevana vaya ndisito zvitenga. Vamugabe vamugabe vaingokumbira mwana padesk rinenge rakachena rakanaka, mwana usikunzi gara padesk potsera bhuku textbook bopeni chizvese. School fees was lower, my primary was free. Saka handisi kuziva yava munangagwa iyi vanhu vakutizira kumadiaspora kudzidzisa vana vezvikoro zvekunze nenyaya yekuti zvemunyika hazviti. Saka totiza zvese zvese here, mabasa hamuna, chakati hamuna, health care hamuna. Saka guys ngatimbonyatsotarisai, hatisi kuishora hurumende yava munangagwa, but ngatimbotarisai kuti chiri kumbonyatsoitika chii chero chezvemunyika medu. Vanoda kuzvara vanofanira kutoti kana ikaita nhumbu ofanira kuurukira kuseri Botswana, Zambia, uri kuburukira kuno kuSouth Africa wozvarira kunoku. Kana wada zvechikoro unofanira kujambisa mwana wako ayodzidze kunoku, uri kuZambia, uri kuBotswana, waever. Saka guys kuZimbabwe chaizvo chaizvo chiri kunyatsoitika chii?
Mugwadi kana achitaura pamusoro peZanu PF unoita sekuti uri kutoudza zano yatisingazivi. Gwadi kana achitaura pamusoro pamunangagwa unoita sekuti unotiudza vamunangagwa vari kure kure nesu zvisingaiti vatisina kana kumbogara taona. Unofunga sekuti isu tiri vanana here vekuti anotiudza kuti ichi chakanaka isu tichiona kuti hazvina kunaka? Kugutisa ikoko kwakashata nekuti unofanira kusunungura vanhu kwete zvekuti unode kuguta kwako iwe uchitiudza kuti kwai president ed munhu wakanaka asinga here munhu waka isu tichimuona kuti haana kunaka wotiudza kuti zano yakanaka isu tichiiona zano yacho kuti iri kutonga sei wotiudza kuti kwai yakanaka isitakaitarisa
makadiki washamarari westudio ine ndinoitwa makogo ndiri pazimbabwe chokwadi vanhu vatambura muzimbabwe zano inoramba zvainoita vana mugwadi vanoramba uchiwanzwa vachitiri ivo ibato risingadi mhirizhonga kuuraya vachiuraya vachikuwadza vanhu nezvombo zvakaipa asi vanoramba handizive kuti mwoyo yavo iri pai muchaona zvinhu izvozvi pamaelections ipapa vari kutoronga zvekuti vangabire sei mukomana mhuri yezimbabwe daitabatana wese vari kusouth africa kana kuuk dai maonawo zvekuita kuti tione kuvhota pamwe chete tibvisewo chihurumende chakaoma kudai vanhu tatambura isu zano namunangagwa nevanhu vayo havanyare zvachose havatonyare vanoramba zvavanoita
hallo pastor T7 apo muri kutaura napromisi wekwamachando ya inini chinhu chandinokumbirisa kunyanyanyanya vanhu vari kunze kwenyika sesu kudai ndokumbirisa vanhu vari kunze kwenyika ndirokumbirisa nemwoyo munyoro ndirokumbirisa tinoregista kuvhota tivhote nekuti simba riri matiri tingatadza kunovhota isusu zvinonetsa kuti nyika iende patinoda and tine maadvantage ekuti tiri kunze kwenyika kudai tiri kuona zvakasiyana-siyana tiri kudzidza zvakasiyana-siyana tiri kuona pakaipira nyika yedu nepakanakira nyika yedu saka izvozvo izvo ndo zvatiri kuda kuti tinozvigadzirisa saka zvinogadziriswa nesu handei tinoregista kuvhota
tinomukwazisai pastudio 7 mwese nevamwe wese wakateerera ndinosfelix mugwambe ndiri petersburg south africa chetiri kumbira ngechekuti dai zano pf yaregedzawo kushungurudza vanhu mwese munoiswa musangano dzemapolitics kuti tiwanisewo kuvhotawo takasununguka tichiketawo purezidendi wetinoda ngenyaya yekuti zimbabwe udzvanyiri ndohwakawandisa saka tiri kutadzawo kuti isusu tikwanisewo kuitawo kuvhota kana kuitawo zvetinoda takasununguka tiona takadzvanyirirwa saka dai vasiya udzvanyiriri zano pf dai yarega udzvanyiriro kudzvanyirira vana vezimbabwe muite rusununguko munyika
mutauriri wamonzora uyu anoti vanhu 4000 vanobvepi vanoenda kukongresi yana monzora asi ndevezano vada kuti vangowedzera nhamba kuti aite sane vanhu kurota here kwaane kwaanga achiita kutaura kuti 4000 vanhu kana kuti kunotori kupenga hakuna 4000 vanhu vanowanikwa namonzora vanhu vari ku3c ndo bato revanhu bato regutsa ruzhinji kwete zvana monzora izvi zvekuda kukanganisa 3c hakuna vanhu vezano vavanoda kutora kuti vaende kukongresi yavo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden nezuro vakaudza vatori venhau kuti vachaita hurukuro nemadzisawira eamerica ari muchikwata cheg7 kuti vaone zvimwezve zvekuita pamusoro perussia vachiti vanogona kuwedzera zvirango zvitsva parussia nezuro european union yakazivisa zvirango zvaingada kutemera russia zvinosanganisa kumira kutenga mafuta kubva kurussia sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mapurisa ari kupomerwa mhosva yokukonzera njodzi yakauraya vanhu vana nezuro mumugwagwa uri pakati pevhumba nemutare sangano reanti-corruption trust of southern africa rinoti zimbabwe ine mitemo yose inodiwa mukurwisa uori vachiti chisipo ishungu dzekupedza uori Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva inesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.